Nema soldier vano asauta ma journalists tikuona kuti hamusisina respect ye media freedom muZimbabwe especially panguva ino kubva pakatanga lockdown
iyo misa Zimbabwe pane zvairi kuitawo here pamusoro pokuchengetedzeka kwevatori venhau vari pamabasa pavo.
Misa Zimbabwe, we are still open. Tine hotline yedu inenge ira available. Tine application yedu ira available. Yekuti kana majournalists akasanga nedambudziko kuti nyange vakasungwa kana kuti vakaharasiwa nemapurisa kana nemasoldier, vanokwanisa kuti bata. Isu semisa Zimbabwe tine capacity yekutumira magweta kuti ava represente. Uyezve tine capacity yekuti kana majournalists achifila kuti vari under threat, tinogona kutraya kuti tione kuti vawana nzvimbo.
Haizi kuzoona here zviri kuitika mubato rezano PF kuti zvavari kuita hazvisi pamutemo zvekutyora kodzero dzevanhu wati chichi zvese zvakangodaro. Ivo vajobs kana vatori right sezvo isusu tiri kurwira nyaya yekuti chipati chinonzi zano PF chibve, handiti maona. Saka zvachiri kuita izvi zvekumbunyikidza kodzero dzevanhu izvi hatisi kupindirana nazvo. Vasikana vatori right, saka vanoda kubvisirwa sei mubato. Havafaniri kuti vabviswe mubato remdc nekuti manje ndo magamba acho kaiwaya vana vasikana ndo magamba acho iwaya.
Alo Patrice 7 ndokwazai mese kuti MDC Alliance haisi pati pakuita se iyo zeki yakanaunza kuti ZANU PF number 1, MDC Alliance number 2. Muri kumbozvifambisa sei nhai vanhu vekoti mitibatsirei pabva ndoda kuti mitibatsirewo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri vestudio 7 vanotibata pamasaisai.
Aiwa regai vatori venhau vaite basa ravo zvakanaka. Simon Chimbetu nekambo kake newspaper. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mana nemumwe 141. Misa Zimbabwe inoti vatori venhau vari kuramba vachishungurudzwa uye kubva zvatangidza lockdown vatori venhau vanoita 26 vakashungurudzwa nemapurisa.